vagari vemushitungwi zvanhasi panzvimbo yemabhizimusi pamakoni mushitungwizwa pavasiya vatsvaira nekutakura marara vachishanda pamwe chete nevashandi vekanzuro yedhorobha iri senzira yekucherechedza zuva rakatarwa nemutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa rekuti chishanu chekutanga chemwedzi wega wega vanhu vanofanira kuchenesa nzvimbo dzavagere vataura nestudio 7 pachiitiko ichi mushandi mukuru wekanzuro yechitungwiza anoona nezveugari neutano hwakanaka kana kuti senior environmental health officer vatongai Regis Mukomondera vati kanzuro yavo iri kutadza kutakura marara nguva nenguva sezvo vachiti havana zvikwanisiro zvinoita kuti vaite basa ravo nemazvo vamukomondera vati havana mabhini anokwanira veruzhinji kuti varasire marara pamwe nemotokari dzekutakurisa marara aya vakumbirawo hurumende kuti ikurumidze kuvapa mari dzebudiriro mumatunhu kana kuti devolution funds pamwe nevemabhizimusi akazvimirira kuti vavabatsirewo kuitira kuti kanzuro yavo ikwanise kugara ichitakura marara nguva dzose
Ok, sechitungidza municipality chekutanga chacho ndechekuti mabhini chaiwo chaiwo maskid bin pamashopping centers atina tine 11 out of 150 anofanangari pamashopping centers saka chishuwo chedu chekuti vaona vanokwanisa kutitsigirawo vebusiness community vemabig companies so that at least we have maadequate skid bin pamashopping centers chechipiri ishe collection tava nemaskid bin but anoda kucollectwa hatina maskid truck motikari dzinokwanisa kuloda 50 bins tiendesa kudump site saka ichishuwo chedu chekuti tikakwanisawo kuwana mari either through devolution fund or even private partnership nemamwe macompanies edu ari kushandira muno muchitungwiza kana even muno muzimbabwe tokwanisa kuti tikwanise kutenga motikari idzodzo dzinozotakura marara tienda kudump site
asi mutungamiri wesangano rinomirira vagari vechitungwiza rechitungwiza residence trust muzvare Diana Alice Kuvea vatiwo zvinonyanya varwadza sevagari ndechekuti vari kubhadhara mitero yavo kukanzuru asi kanzuro ichigara yakavapa zvichemo zvisingavagutse
zvinhu zviri kutishungurudza sevagari nekuti isusu mari dzemarentals pabepa mari yekutakurwa kwemarara iripo tiri kutobhadhara mari dzedu asi marara haasi kutakurwa tikanyora tsamba vanenge vachipa zvichemo zvekuti hapana dhiziri kana kuti mota yakafa ndo zviri kutishungurudza sevagari vechitungwiza uye taikumbirisa kuti kanzuro dai yatora matanho isusu vagari tisati taparara nezvirwere zvekorera kana typhoid
vamukomondera vakurudzira vagari vemuchitungwiza kuti vasarasire marara pose pose vachiti izvo zvinovapa basa rakawanda sekanzuru iyo mari yavari kutora muvagari isiri kuvakwanira kuti vagozochenesa dhorobha iri
vanhu vedu vanoda kuti vadzidziswe tsuro awareness so that when we enforce kuitira vanhu vari aware because rara iroro kuti riwanikwe riri pasi zviri kutoradza pane akarirasa asina kurirasira pari appropriate saka zvingi zvinhu zvitatu izvozvo zvikakwanisa kuti tive tinowana rutsigiro mazviri tinokwanisa kubudirira sechitungwiza municipality
mumwe womugari wemuchitungwiza abanesi mukandi vakurudzirwa vagari vemuchitungwiza kuti vatorewo matanho ekuona kuti pose pavagere pakashambidzika
dai vanga vaonawo pane mabhini vachirasira marara mubhini nokuti mota dzemuchitungwiza mazuva ano dziri kufamba dzichikolekta marara saka kana ari mubhini zviri ii nokuti vanhu vanoona choteerawo mabhini vachitora marara zvavasarasa marara pese pese mapepa pese pese chero jusikati chairo ngavakande mubhini
zvichakadai mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaconstantino chiwenda avo vanga vachifanira kunge vari pamakoni panga pachiitwa chirongwa ichi havana kuzouya kunyange hazvo vazoenda kunotsvaira kuavondale ukuwo vamunangagwa vaendawo nechirongwa chavo chekuchenesa nzvimbo ichi kunzvimbo yemabhizimusi yedema kumaruwa ekwaseke ndakamirira studio 7 muchitungwiza ndini Frank Chikowore.